manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikumi 11 2021 makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Magweta aDr. Musa Kika adzokera kudare zvakare achipikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro nezuro wekuti mukuru wevatongi Chief Justice Malava havana kuzvidza dare. Hurumende inoti ichaenderera mberi nekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo zvisinei nemutongo wanezuro. Gadziriro yeZimbabwe yemakundano e2023 Rugby World Cup yavhiringwa nemitemo inobata chirwere cheCOVID-19 zvichitevera kubuda kweNamibia mumitambo yekuedzana masimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magwete mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, adzokera kudare zvakare achipikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro nezuro wekuti mukuru wevatongi Chief Justice Malava havana kuzvidza dare apo vakadzokera kubasa mushure memumwe mutongo wedare iri wakati vaende pamudyandigere. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remagweta arikumirira vakika vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti havana kugutsikana nemutongo wanezuro nekudaro vachiri kuongorora kuti voupikisa here kana kuti kwete, asi vati vaisa chikumbiro kudare chekuti mutongo wakaendesa vamalava pamudyandigere musi wa15 mwedzi wapera urambe uchishanda kudzamara dare reSupreme Court ranzwa chikumbiro chavamalava chekuti mutongo uyu uiswe parutivi.
Saka chikumbiro chedu chanhasi ndechekuti takamirira kunzwikwa kweapiwu iyi. Mutongo wakatongwa navana Zhou namaitarewa pamwe najaji Mutore ngauve mutongo iwo unoramba wakadaro dzamara wasendekwa parutivi neapiwu koti. Ndiyo yatiri kuti leave to execute the judgment pending appeal yataendesa nhasi.
Nyaya yavamalava yatsviriridza munyika uye pane nyaya dzakawanda kumatare dzekuti vasiye basa nedzimwe dziri kupikisa mutemo wakashandiswa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuwedzera nguva yavo pabasa weConstitutional Amendment No. 2 Act. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti vamalava vachagara vari kumatare pachinambo chekuti vagare vachitonga nyaya.
Vamalava varume vabva vambomira parutivi vasiya hofisi iyi. Iyi hofisi yenyika haisi hofisi yemunhu mumwe chete. Ndomaanandirozviita kuti chigaro chichanozova chisiko chenyika. Vamalava kana kuti vamalava vari vamwe munhu vangozvisa parutivi aregera nyika nebumbiro remutemo zvichienda mberi.
Mukuru wemedia senda vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zvave pachena kuti gakava pamusoro pavamalava harisiri rezvemutemo asi kuti irave rezvematongerwo enyika.
Mutemo unowanzo vakudivi revari kutonga kunyanya sei kana ivo vari kutonga varivo vanogadzira mutemo wacho sezvakaitika muno. Muno mutemo wakagadzirwa nevemapato ezvematongerwo enyika ZANU-PF iriyo iri pamusoro. Saka zvemuri kuona izvi hongu idande rinomboitwa richidai pamwe pari kuitwa rinonzi dhirama, asi zvetiri kutoona ndezvematongerwo enyika.
Asi nezuro gurukota rezvemutemo vaZiyambi vakaudza Studio 7 kuti mutongo wanezuro unoratidza kuti matare anoshanda akazvimirira. Mwedzi wapfuura vakika nevamwe vanosanganisira magweta echidiki vakaenda kudare High Court nechikumbiro chekuti vamalava nevatongi vese vematare eConstitutional Court neSupreme Court vasawedzerwe nguva pabasa kana vachinge vasvika makore makuma nomwe. Vatongi vatatu vedare iri vachitungamirirwa naJustice Appius Joe vakabvumirana navakika nevamwe vavo, izvo zvakaendesa vamalava pamujandigere. Kunyange hazvo vamunangagwa vainge vawedzera nguva yavamalava pabasa nemamwe makore mashanu vachishandisa Constitutional Amendment No. 2 Act, asi vamalava vakapikisa mutongo uyu kuSupreme Court ndokubva vadzoka kubasa. Izvi ndizvo zvakaita kuti vakika vadzokere zvakare kudare vachiti vamalava vasungwe nemhosva yekuzvidza dare. Asi dare reHigh Court rakati hapana mhosva yakaparwa navamalava, richiti kuenda kwakaita vamalava kudare reSupreme Court vachipikisa mutongo wachivabvu 15 kwakabva kwaisa parutivi mutongo waJustice Joe nevamwe vavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muHarare nenzvimbo dzakaitenderedza vatafadzwa muguti vanoti vachaenderera mberi nekuchenesa guta, kusanganisira kuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo, kunyange hazvo dare redzimhosva rakamisa kuputswa kwezvivakwa izvi nezuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi kuchirongwa chekutambidza zviri pamutemo mapurisa ekanzuro yeHarare zvekushandisa pakuimba, vamuguti vati kumiswa kuputswa kwezvivakwa zvisiri pamutemo zvakaitwa nematare ndezvenguva pfupi chete, vachiti vachashandisawo mitemo kuenderera mberi nekuputsa zvivakwa izvi senzira yekuchenesa guta nenharaunda.
Hatisi kudzokera shure, titarova basa sebasa zvavasati vamboona. Hamunangagwa vakakudzai kuvuya shamhine munyu, takasvika.
Vachitevedzera mashoko emutungamiriri wenyika pavaitaura zvekuti vanhu vacharangwa neshamhine munyu, vamuguti vatiwo vese vakavaka pasingatendedzwi vacharangwawo kuburikidza nekuputsirwa zvivakwa izvi. Vamuguti vatiwo kunyange hazvo pane vari kuvashora kuti vari kupindira nyaya dzemakanzuru, vati vacharamba vachishanda sezvo vakaona kuti makanzuru ari kutadza basa raanofanirwa kuita rekuona kuti muguta makachena uye vagari vari kutevedzera zvinodiwa nemitemo.
Ndinonzwa zvangu vanhu vachitaura vachiti PDC vari kupindira nyaya dzemakanzuro. Dai maiita basa renyu nemazvo uye maiita zvamaitarisirwa makore makumi maviri apfuura, pangadai pasina chikonzero chekuti ndipindire.
Nezuro, dare reHigh Court rakambomiswa kuputswa kwezvivakwa zvisiri pamutemo kumusha weChitungwiza mushure mekunge sangano reChitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust richitungamirwa nemukuru weChitrust amai Diana Alice Kuvheya rakakwira kumatare. Amai Kuvheya vaudza Studio 7 kuti sevagari vari kutarisira kuti makanzuru pamwe nevakuru veHarare vachatevedzera zvakaturwa nemutongo. Amai Kuvheya vati sevagari vari kutarisirawo kuti kana vakapiwa pekutengesera pakanaka vachaenda kwavanenge vapiwa.
Tiriko takagadzirawo kuti kana vatapuwawo payo pekutengesera pakatsarukana pane mvura pane zvimbuzi tinokwanisa kuenda, nekuti kunyangwe mumugwagwa imomo matiri kutengesera tine marisitsi ekuratidza kuti tiri kubhadhara kukanzuro yeChitungwiza ende vari kutambira mari dzenu.
Amai Kuvheya vati kutengeswa kuri kuitwa neveruzhinji kutsvakararamo, vakatiwo nyika ikavandudza upfumi nekumutsurudza maindastry vanhu vanobva mumigwagwa vachiendawo kumabasa.
Hapana asiri kuziva kuti iwo basa remaoko kana kuti mavendors ndiro chete basa ririmo mukati meino nyika nekuda kwekuoma kwezvinhu. Dai kwangu ine indastry hapana nda kuonekwa achitengesa mumigwagwa, hapana nda kuonekwa akamira pamasaidi yemigwagwa achiita zvidhinha achigadzira masofa kana kuita zvakasiyana siyana.
Makanzuru eHarare neChitungwiza vachibatsirwa nemapurisa akatotanga hurongwa hwekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo. Asi hurumende iyo yakambenge yabuda nechisungo chekuputsa dzimba dzakavakwa papurazi reSolomio Yakati nemusi wechitatu haichaputsi dzimba idzi sezvo vagari vachange vachinyoresa kuwana mastand avo zviri pamutemo vachibatsirwa nekambani yemunyori wezvemutemo muZANPF vapo mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda munyika vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Godfrey Mutimba anotiudza zviri kuitika kumasvingo pamwe nemamiriro akaita chirwere ichi munyika yose.
Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 kuchiredzi vanoti uwandu huri kubudiswa kwemazuva mana apfuura huri kuvatyisa sezvo guta iri riri kuramba riri roga rine uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi pane mamwe maguta ose mudunhu rese remasvingo. Dzimwe nzvimbo mudunhu remasvingo dziri kubuda dzisina kana munhu mumwe chete anobata nechirwere ichi panoongororwa vanhu zuva nezuva. Musi wechipiri 8/10 pavanhu 11 vakawanikwa vaine chirwere ichi mudunhu rose remasvingo, vapfumbamwe vaiva vekuchiredzi, vaviri vari mudhorobha remasvingo. Musi wechitatu 9/10 pavanhu 10 vakabatwa neCOVID-19 mudunhu rose, vese vaiva vekuchiredzi, uye nezuro musi wa10/10 vanhu vapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi vose ndevekuchiredzi. Mumwe mugari wemumusha wetsovani vamaoko mugodzo vanoti vave kutyira upenyu hwavo.
Sekuona kwangu, I think kuti there's been a realization yakaitika almost in town. My regulations in my COVID, they haven't been really been followed.
Mumwe mugari wemumusha wekwazi kuti riri pedyo nemazambuka ekuenda kunyika dzeSouth Africa neMozambique, uko vagari vanobira zvisiri pamutemo nekudara vanogona kuuya nechirwere ichi.
Vana vedu vakawanda vaikunzvimbo kuno kuchiredzi, vazhinji vachona vanopota vachienda zvavo kuSouth Africa vachijamba bhodha, vamwe vachidzoka. Vakawanda vachona vanotaridza kushandisa nzira dzisiri pamutemo kudzoka muno munyika, takutyira upenyu hwedu.
Izvi zvatsinirwawo namuzare Nyasha Sigauke vachiti ivo hurumende inofanira kuona kuti vanochengetedza mutemo vapinda mumisha yemudhorobha iri kuita kuti vanhu vatevedzere zvisungo zvekuti chirwere ichisaparari.
Makeses acho ari kungokwira, saka tachingokumbirawo kuti hurumende ionewo zvokuitawo itibetserewo kuti upenyu hwedu hwuve sefu.
Hurumende yati iri kushushikanawo nekukwira kuri kuita chirwere ichi muchiredzi kunyange hazvo kusati kwava nemunhu arasikirwa neupenyu. Mumukuru webasa mubazi rezveutano mumasvingo Dr. Medas Chamu vanoti hurumende iri kuita tsakurudzo yekuti ione kuti chii chiri kukonzera kukwira kwechirwere ichi muchiredzi. Asi mutauriri wekomiti yeCOVID-19 task force mumasvingo Varojas Irimai vati kukwira uku kuri kukonzerwa nevanhu vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachinotsvaga mabasa ekukohwa nzimbe muminda yetonga Julet pamwe nevamwe varimi vatsva.
Panguva inoi yakafana nekukohwa kwenzimbe kudai, vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana uya waine denda iro.
Hurumende yakazivisa nezviro kuti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vanhu 60 nevana vakabata nechirwere ichi munyika. Vanhu vabata nechirwere ichi munyika yose vava zviuru 30 nemazana 4 ane 60 nevatanhatu 39,496. Vanhu vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazana 625 1626. Vanhu 532 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevabayiwa nhomba yekutanga pa600 ezvuru ane 452 690,452. Vanhu zviuru zvina zvine 400,001 4991 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro, izvo zvasvitsa vanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru 399,054. Zimbabwe inoti ine uronga hwekubaya vanhu vanosvika ma10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana 60% zvevanhu vari munyika isenzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi cheCOVID-19. Kunyange hazvo Zimbabwe ine chirongwa ichi, nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kubaya vanhu ma10,000,000 kuchanetsa sezvo vanhu vakawanda vari kutadza kubaya nhomba yekutanga munzvimbo dzakawanda sezvo nhomba idzi dziri kushayikwa mumatunhu akawanda munyika. Zvichakadaro, hurumende yeAmerica yazivisa kuti ichabatsira Zimbabwe nemari yekurwisa denda reCOVID-19 inotangira pa40,145,000 kusvika pa50,500,000 ekuAmerica. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vanoda kuti Kutsikira Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Banga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hwenyika uchakura nezvikamu zvitatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 3.9% gore rino, asi pachine matambudziko nezvimhinga mupinyi zvinofanirwa kugadziriswa uye zvinoda mari kuitira kuti upfumi urambe uchikwira. Richiparura gwaro rinodonongodza zvingaitwa kukunda matambudziko mune zveupfumi pamwe nekutarisa matambudziko anosangana nevanhu muZimbabwe, rakaparurwa padande mutande re3rd Zimbabwe Economic Update muHarare nezuro, bhanga repasi rose iri rakati kunaya zvakanaka kwemvura mwaka uno, kumuka kwemabhizimusi kubva mukumbokanganiswa nedenda reCOVID-19 uye wokuderera kweinflation ndezvimwe zvichaita kuti upfumi hwenyika hukure. Asiwo bhanga iri rakati zvimhinga mupinyi munyaya dzeutano, dzidzo uye chikafu zvichakabata nyika manda matsipa uye zvinoda kuvepo kwemari pamwe nekujeka pamwe nekufambiswa zvakanaka kwenyaya dzebudiriro kuitira kutsigira kusimukira kweupfumi hwenyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti chinhu chinenge chakanaka chose kuti upfumi hwenyika huwandudzike, kunyange hazvo mamwe matambudziko eurombo anogona kuramba aripo sezvo achida nguva yakareba kuti ange achigadzirisika.
Tirikuona kuti World Bank vatokwidziridza growth projection yavo, nekuti pakutanga kwegore vakambotanga ivo vachitaura kuti economy ichakwira by 2.9%. Saka tiriona kuti vakwidza growth projection yapa 3.9%. Zvinove zvinhu zvinenge zvakanaka, nekuti kana ikonomi iri kuwandudzika kureva kuti consumer welfare yevanhu inowandudzika, uyewo zvinoreva kuti mabasa mainvestments anoti wandudzikeiwo, even though mamwe matambudziko eurombo anogona kungoramba ariko, nekuti anenge achida time yakawanda yekunge ikonomi ichifamba zvakanaka kuti anga achideredzwa zvakanyanyisisa. But I think mashoko akanaka, uyewo ari maringe even negwaro raparwo neMinistry of Finance and Economic Development yari kuti first quarter treasury bulletin iri kuratidza kuti first quarter upfumi hwenyika wati kwirireiwo, uyewo makaonawo zvakare even mapreliminary results akaburitswa neConfederation of Zimbabwe Industry aratidza kuti even capacity utilization muindustry yati kwirireiwo tichienzanisa negore rapera.
Tiri kuonawo nguva imwe chete, Dr. Chitambara, World Bank iri kutaurawo kuti Zimbabwe ichakatarisana nemachallenge kana nezvimhinga mupinyi. Zvii zvamungataura panyaya iyo tichitarisa kunyaya dzakaita sedzeutano, dzidzo, magariro evanhu nenyaya yechikafu?
Tiri chokwadi tine matambudziko akanyanyisisa, takatarisa atingati key social and development sectors zvakaita sana social protection. Vanhu vakawanda havana formal sector jobs. Makaona even zvipatara zvedu mishonga tine machallenges, even staff complement chaiyo tine machallenges. Nyaya dzesocial protection kune machallenge akawanda, even mihoro inotambirwa nevashandi vehurumende kunewo machallenge. Saka ndiri kufara kuti hurumende tava nezvesurplus first quarter, takufanira kunge tichishandisa mari iyoyo kumasectors anoafecta utano hwevanhu, anoafecta welfare yevanhu, masekta akaita sana health. Think ndokwatiri kufanira kunge tichiisa mari yakawanda ikoko.
Tichitarisa zvimwe zvakataurwawo negwaro irori, zvii zvamungadonongodza kana kuti zvamungakurudzira kuti dai Zimbabwe yaita sehurumende?
Zvakawanda zvinofanira kuitwa nehurumende, zvimwe zvacho kuunza mareforms kumainstitutions ehurumende atingati maparastatals, mastate owned enterprises. Nyaya yemareforms yemastate owned enterprises atinge yakakosha kuti gore rino iriratiri tinge tichiwana a bit of progress in terms of mareforms, nekuti ndo zvimwe zvinoita kuti munyika muikonomi muve neconfidence.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare neStudio 7. Madzimai maviri ari zvizvarwa zveZimbabwe anoti akaona zvakakodzera kushandisa maoko vachigadzira zvimotokari zvinotambiswa nevana kana kuti matoi vari muBotswana sezvo vanga vasingadi kusakadzwa sechipfeko vachishandira vamwe vanhu. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Madzimai maviri aya anobva kwaMutokwa achigara muBotswana anoti ari kuita mabasa emaoko achigadzira matoi anotambiswa nevana vadiki senzira yekuti awane mari. Madzimai maviri aya, amai Privilege Mukande pamwe chete nemurora vavo ari mudzimai wehanzvadzi yavo vatichaona Jakarta, amai ndozviita Jakarta vanoti vakaona kuti kushandisa maoko avo ndiko kungava pararamo iri nani muBotswana sezvo vasingawani rubatsiro rwakanyatsoti tsvikiti kubva kuhurumende. Amai Mukande ava nemakore makumi maviri nemana vanoti basa ravakadzidziswa nababa vavo mushure mekuripiwa sechipo muhope rinovapa mari ingasvika zvuru zvisere zvemapura eBotswana.
Sakurudzira ndeyekuti vakadzi tinofanira kuti tione chatinoita nemaoko edu, tishandise maoko edu, tisamirira kuti kana tikaona tupula timirire kupuhwa kana tizopfunga pfungwa dzakaipa kuti tinoba kana kuti tiende kupi. Kurudzira ndeyekuti tishande nesimba.
Iyi mari yakawanda zvikuru kana ichienzaniswa nemari dzinotambiriswa vanoshanda mudzimba nemumapurazi muBotswana avo vanoona chiuru chimwe chete nemazana mashanu emapula pamwedzi. Kunyange hazvo basa ravanoita riri basa rinotarisirwa kuitwa nevanhurume, amai Mukande vanoti murume vavo vaMatthew Mukande vanovapa nguva dzose mashoko anovasimbisa. VaMukande vanoti vanokurudzira mudzimai wavo kuti aendere nemberi nebasa rake remaoko sezvo richiunza mari inobatsira zvikuru mukukudza vana vavo vatatu.
Kuoma vata upenyu zvinezvida kubatsirana bhozi kipo chaanacho kaka munhu kana ane kipo chake akakwanisa kumudzikirira chipo chaanacho.
Amai inozviita Jakarta vanoti vakaona zvakakodzera kugadzira zvigadzirwa zvavo muBotswana nekuti zvinhu zvavo zvinotengwa nyore zvichienzaniswa nemuZimbabwe.
Pekutengesera pakanaka nokuti ukaenda mutaoni macho saka ukaona pekutengesera pakanaka panenge pakachengetedzeka.
Vatichaona Jakarta avo vanova murume vanozviita uye vari hanzvadzi yamai Privilege Mukande vanoti vanopota vachibatsira madzimai maviri aya uye shuviro yavo ndeyekuti vakwanise kuve nekambani inogadzira matoi munyika iyi.
Pari zvino muno macho zviri kufamba bati takatarisa kuti munogona kundopera nzvimbo yatiri yeFrancetown muno inogona kundopera saka tendakatarisa kuti tinotengesa mune dzimwe nzvimbo asi shanduko hombe iripo asi dai kuti tinenge takwanisa kubva munzvimbo yatiri ino tichienda mune dzimwe nzvimbo kana kuwana matrip yekuti kana tagadzira tine trip yekuti tinondotengesa kwakati shanduro inowanika kwatiri.
Nyanzvi munyadza zvoupfumi uye vari mudzidzisi paGaborone University College of Law and Professional Studies vaEdzai Mugwagwa vanoti mabasa emaoko ndo anopa pundutso muBotswana sezvo indastri yenyika iyi ichiri diki.
Nyaya inoitika ndeyekuti muno muBotswana ka indastri ichiri diki zvakanyanyisa muno because muno muBotswana havasati vakwanisa kuproducer ivo pache zvavo kuti vanogadzira maproducts avo akati wandei handitya. That's why muchiona vanhu ka vanobva kune dzimwe nyika ka they come here in Botswana to buy maproducts anobva from other countries handiti. Saka like maproducts ari muno mazhinji anofarirwa nevanhu ka ari kubva kune dzimwe nyika. And the industry yeBotswana ichiri diki kana ndichiona.
Madzimai maviri aya anoti acharamba achiita mabasa avo emaoko aine chinangwa chekukuwa pakuru mune remangwana sezvo riri kuratidza kuti rakajeka. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zemitambo. Gadziriro yeZimbabwe yemakundano e2023 Rugby World Cup yavhiringwa nemitemo inobata chirwere cheCOVID-19 zvichitevera kubuda kweNamibia mumitambo yekuedzana masimba. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambo wekuedzana masimba wanga ufarira kuitwa muHarare Sports Club mangwana wamiswa sezvo sangano rinotungamira mutambo uyu muNamibia reNamibia Rugby Union razivisa veZimbabwe Rugby Union kuti Namibia haichakwanisa kuuya nemhaka yemitemo mitsva yaiswa nehurumende mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yeNamibia yamisa mitambo yese ine kusangana kwakanyanya kubva musi wa 1 kusvika 30 Chikumi zvichitevera kuwanda kwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 munyika iyi. Manager weMasebos vaJason Maritz vati vave kutsvaga zvimwe zvikwata zvekutamba nazvo panguva shoma shoma yasara makundano e2023 Rugby World Cup Qualifiers asati aitwa. Makundano emaWorld Cup Qualifiers aya ari kuitwa mwedzi unotevera kuTunisia. Chikwata cheMasebos changa chavere masvondo matatu chiri mukamba. Zvichakadaro, mitambo yenhabvu yeChibuku Super Cup iri kuenderera mberi mukupera kwesvondo kuine mitambo mitatu yezvikwata zvemugungano reGroup 1 chete. Dynamos ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints masere ichiteverwa neCapes United neHarare City idzo dzine mapoints matanhatu. ZPC Kariba ine mapoints mashanu, Yada neHerentals dzichiteverawo nemapoints maviri chete. Kunyange hazvo Herentals neYada dziri kusangana mangwana, muteveri weYada vaJai Muneri vanoti kusatenga kwavo vatambi vatsva panguva yezororo kwavaparira makwikwi aya.
No new signing. Every team iri kutry ku upgrade ichitora ma new players. There's no team in progress enombe. Sapasina new signing, I don't think there's progress.
Asi mutambo mukuru ndeuyo uri pakati peDynamos neHarare City mu National Sports Stadium Mekare. Pese panotamba zvikwata zvemuHarare izvi panowanzobuda nhabvu yemhando yepamusoro. Muteveri weDynamos vaTitus Goya vane chivimbo chekuti Dimbare ndiyo ichakunda mumutambo wakakosha uyu.
Tinoona chibudirira. Strike force yadu ndoitemba.
Mubati wehomwe wechikwata ichi vaWebster Marechera vanoti vavimbisa kutenda vatambi vavo pakuru kana vakatora mukombe uyu.
Kana vahwina imari yevakomana, imari yekuti kana vahwina muwana pekutangira.
Vavakidzani vayo Capes United ndiyo ichapedzisira kupinda munhandare nesvondo apo iri kusangana neZPC Kariba muNational Sports Stadium. Capes United inofarira kukunda kana zvaomesesa kuita mangange kuti irambe ine mukana wekuenda makota finali. Pari zvino Chicken Inn, Highlanders, FC Platinum neNgezi Platinum Stars ndidzo dzakamira pakanaka makwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Magweta aDr. Musa Kika adzokera kudare zvakare achipikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro nezuro wekuti mukuru wevatongi Chief Justice Malava havana kuzvidza dare. Hurumende inoti ichaenderera mberi nekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo zvisinei nemutongo wakapiwa nezuro. Gadziriro yeZimbabwe yemakundano e2023 Rugby World Cup yavhiringwa nemitemo inobata chirwere cheCOVID-19 zvichitevera kubuda kweNamibia mumitambo yekuedzana masimba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Obulele abantu abane izolo, wathi abangamachumi ayisithupha lani 64 bahlolwe batholakala belegcikwane le-coronavirus.
Abantu sebeqalisile ukwenza amaphathi, ukwenza ama-wedding, ukuziyela emachechi, abananzeleli ngengozi le esikhona.
Amagqwetha asephanyeke olunye njalo udaba lokuvimba ukuba umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba ahlale esikhundleni.
Lokho kwenzakalayo emakhothi kusithelela ulaka kakhulu, njalo futhi kuyaveza sobala ukuthi ikhothi ayithembakalanga.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezizama ukukhanga abantu ukuba babhalisele ukuvota kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Mina ukuvota hayi angisozi ngenxa yokuthi angikaboni any change. Ngavota ngo-2018 but athi sinje so njani, ngiyasafa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abane izolo. Wathi abangamachumi ayisithupha lani 64 bahlolwe batholakala belegcikwane le-coronavirus. Odokotela bathi kumele abantu balimuke umkhakha wegcikwane le-COVID-19 osumemetheka eZimbabwe. Kusenjalo, uhulumende wakwele Melika usenike inhlanganiso ye-Global Fund amabhiliyoni amathathu lengxenye $3.5 billion eyokulwisana lemikhuhlane embalwa egoqela i-COVID-19. eleZimbabwe likhangelelwe ukuba emalini le lizanikwa eyizigidi ezedlula amachumi ayisikhombisa kusiya kwizigidi ezedlula ikhulu $150 million. Ilizwe leZimbabwe liqhuba uhlelo lokuhlaba abantu lisebenzisa amajekiseni agoqela iSinopharm, Sinovac kanye leSputnik. Ukuze sihlaziye udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, uGibbs Dube uxoxela isikhwica mfundo solwayo Ngwenya isiphathamandla sesibhedlela sempilo ngokobulawayo.
Abantu bayaxwayiswa njengoba kade bexwayiswa ukuthi bananzelele ngempilo zabo le ngendaba le eyobhubhane lololutsha ole-coronavirus. Lolu bhubhane siyonto yokudlala lapha emhlabeni, luzothatha imiphefumulo eminingi kakhulu. Yikho siba ngaphambilini besixwayisa ngokubona kwethu ingozi ebuyayo ebantwini.
Abantu ke bayalilalela yini isikhuthamfundo solwayo Ngwenya, njengoba khanya ngazani lihlala libatshela ngakhonokho kodwa bayakwenza ukuthi bayahlangana benza lokhu lalokhu.
Abantu abaningi abalaleli izinqumo lezi besizikhuluma, njalo okukwenza kathesi inani libe nje abantu kwabalaleli bahamba bekhipha amakhala, abagqoke kuhle ama-face mask. Abantu sebeqalisile ukwenza amaphathi, ukwenza ama-wedding, ukuziyela emachechi, abananzeleli ngengozi le esikhona. Yiyo into eyenzela ukuthi igcikwane leli limemetheke lisiya phambili, ngoba vele nxa abantu behlangana liyalumatha lisiya phambili. Lele elitshaleli abakhuluma ngalo elivela kwamanye amazwe amandiya libamba kwesikhathi esifitshane. Yikho ongawubona ukuthi inani selikhwele kanje ngesikhathi esifitshane, ngoba abantu abalaleli lokhu esikukhulumayo. Abantu akumelanga behambe lapho kuyenziwa khona isiminyeminye kudala sikhuluma. Kumele bagqoke ama-face mask, bevale amakhala, bengazi behamba bephefumulelana labantu, behlanze lezandla, bengahambi sibili siyaqonqosela lapho kulesiminyeminye.
Lowo ngusikhwicamfundo solwayo Ngwenya isiphathamandla sesibhedlela sempilo hospital. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Ukusenjalo, kulabantu abathi kabawatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Kube labanye njalo abathi bengeke behlatshwe ngenxa yembiko ethulwa ebulenjeni be-inthanethi eveza ukuba amajekiseni la alakho ukuba ingozi. Kodwa ingcwethi kwezempila kahle zithi akumelanga abantu balalele labo abangazi lutho ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Baningi abantu abathi kabawatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 endaweni ezichiyeneyo. Kube labanye abathi kuyethusa abakubala ebulenjini be-internet okuveza ukuba angaba yingozi amajekiseni okuvimba igciwane le-coronavirus. Omunye wabesaba ukuhlatshwa unkosikazi Gertrude Chuma.
Mina angaze ngihlabe ivaccine ngoba akulanto khathesi engangikhuthaza ukuthi ngihlabe, angilalwazi lokuthi khona. Instead ku-social media uzwakala ukuthi after 2 years yagcina sungasakwanisa ukuyenza lokhu, so kugcina vele kungasabi le nto esikhuthazayo ukuthi khona sivaccinate.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Elizabeth Nyathi.
Ahamba first time ivaccine ayikho, libuye next week. Ngihambe futhi ivaccine ayikabuye. Sengizwe lokhu tshitsha, ngiseklinika, ngidinga ivaccine. Kuthi hayi sesihlaba labana abaphinda okwesi-2. Yo sengizwile lokuthi aseklinika ngisedinga yena ivaccine naleyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi izizathu ziningi ezenza ukuba abantu bayekele ukuhlatshwa amajekiseni la.
Kulezizathu eziningi, abanye abantu bayesaba ukuthi baye khona, abanye njalo bayafika kuma centers zokuthi umuthi wakhona ivaccine yakhona yikho. Engaso fanele kwenzakale ukuthi kube le ndlela yokuthi uhulumende akhupha amathimu anganika abantu i-awareness ukuthi abantu babone ukuqakatheka kwale vaccine lokuthi kutshone empilweni zabo lokuthi kuseve impilo zabo.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, uthi uhulumende kufanele afake indlela zokukhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Kumele uhulumende kaphume le ndlela ezinye zokukhuthaza abantu, angathatha le private sector ukuthi imncedise, kube le mhlomelo ethile, kube khona okunye okuwinwayo, kube khona okunye okuzuzakalayo okuza kwenza ukuthi abantu bakhuthale ukuthi bayohlatshwa.
Odokotela bakhuthaza abantu ukuba bengalandeli okukhitshwa ebulenjini be-internet. Udokotela Rogers Magiko uthi kumele bahlatshwe ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus.
I-vaccine iqakatheke ngempela. Singakwanisa ukuthi si-vaccinate sibe sesi-achieve le singathi herd immunity, besabe sesilomhlobo we-protection against i-COVID-19. Yebo ye singagcina sibamba i-COVID ekuhambeni kwethu, but ngenxa yokuthi sesilamasotsha omzimba abe sekwanisa ukuthi asivikele, ama-effects angikhona ayibe semancane. Ngiyakhuthaza abathandabuzayo ukuthi asimeni ukutshelana amanga ku-social media, lokufakaza into esingazaziyo, lokulalela abakhuluma abangakwaziyo ama-sources. Let's get vaccinated.
Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, owenqabe ukuthatshwa ilizwi, uthi koBulawayo basuthisekile ngendlela abantu abahamba ngayo ukuyahlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Uchaze ukuba uhlupho bekuyikusilela kwamajekiseni la okwenza abantu babuyele emakhaya bengahlatshwanga. Uthe indlela zokukhuthaza abantu zingafakwa lapho nxa inani labantu abayahlaba selehlile, kodwa okwakhathesi azikadingakali. Nimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amagqwetha amele uDokotela Musa Khika oyinhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum abuyele emthethwandaba namhla lapho waphikisa khona okwethulwe ngabahluli bedalele High Court abathe uChief Justice Luke Malaba kephulanga umthetho kulandela ukubuyela kwakhe emsebenzini. Yena wayesemiswe yileli dale. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Amagqwetha la athi kawavumelani lesinqumo esethulwe nguJustice Emitsanga loJustice Sylvia Chirawu Mugomba abathe uMalaba walandela umthetho ngokubuyela kwakhe ehofisini, ngoba okwakwethulwe ngabahluli abamisa uMalaba umsebenzi kwase kufakwe eceleni kulandela isicelo sokwenza njalo ngabamele uhulumende abaphanyeka udaba lolu emthethwandaba. Kodwa-ke lokhu bechukana emthethwandaba ngodaba lolu abamele ukika labachuchisi abasekela isinqumo esenziwe izolo. Umnumzana Thabani Mpofu omunye wabamele ukika wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi kabavumelani ngitsho lakancane lokwethulwe ngabahluli bedale le High Court izolo. Kusenjalo kulabanye abantu abathi okwethulwe ngumthethwandaba akube thusi. Omunye wabo ngumnumzana Collins Ncube ohlala eHarare.
Kwenza umsebenzi wemthethwandaba ube nzima, i-court yanika i-judgment yona leyo. So nxa i-judgment ingasalandelwa sesizibuza kathi ukuthi kulandelwani manje nxa umthetho kunguye futhi obaba uMalaba onguye ozahlala phezulu onguye leader ama-courts wona lawo kuza setshezwa njani.
Umnumzana Ndaniso Mpande ohlala eGwanda uthi kuyayangisa lokho osekusenziwa nguMalaba.
Uyangisa imuli yakhe, yangise thina, yangise ubuntu bethu. Lokho kwenzakalayo emakhoti kusithelela ulaka kakhulu, njalo futhi kuyaveza sobala ukuthi ikhoti ayithembakalanga.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe lokuhlalisana kuhle kwabantu, umnumzana Jenesani Ntungagwa ulombono ofanayo.
Daba lolu bese luthatha isikhathi, njalo indaba ezinje beziyahlupha phambili athiwa ngama-case of precedence. Bawuyavele kungasoze kube ndawo odaba lukaMalaba ngenxa yokuthi yena owakuqala odaba lolu bese luthole engathi i-publicity eningi kakhulu. Njalo umuntu owayevele enikwe isikhundla esingathi ngese-judiciary enikwa yilabo ababe sezikhundleni ezombusazwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mlindelwa Mancitshana, laye oyingcwethi kwezombusazwe.
Bekuvele kumgceke ukuthi uMalaba bazamphendukisa. Sibonile indima ayidlalileyo ngo-2018 lapho kusiba lodaba lwemakhothi nokugxobagxoba akwenzayo impumela ka-2018. Kuhle kwaveza sobala ukuba ama-courts ethu ivele iqamele cele linye.
Uthi kayisahlonitshwa imithethwandaba.
Ama-courts ethu azabe lokhu edeleleka ngoba bekusobala vele ukuthi sokuyisikhathi sokuthi uMalaba ayehlala phansi. Njalo akwenzileyo lokhu bekumele abe ngumuntu ongena ejele.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF uthi owethulwe ngabahluli kuveza ukuba iyalandelwa imithetho eZimbabwe.
Kutsho ukuba nanxaso kunjalo into yonke isifakwa eceleni sokubuyela emuva kube njengalokho kade kuyikho khona laba bahambe bayamangala bengakahambi ukuyamangala. Ngakho-ke lokho ukukhunyela idaleli asiyonto embi, asiyonto ephandle, yinto vele evele ikhangelela ubana iyenzakale njalo.
Akwaziwa ukuba luzaphetha ngani udaba lukaMalaba emithethwandaba njengoba elesikhundla esiphezulu eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wengeza iminyaka yokusebenza kukaMalaba elandela umthetho weZimbabwe Constitutional Amendment No. 2 Act. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile kakhulu ngempiko ethulwe yiZimbabwe Electoral Commission eyokuthi balutshwana abaphakamela phezulu ukuyabhalisela ukuvota kukhetho oluzayo ngo-2023. Imbiko le iphuma ngesikhathi amabandla atshiyeneyo ephatheke kunhlelo zokukhuthaza abantu ukuthi bayibhalise. Njalo labe-MDC Alliance behamba beqoqodela abantu ezindlini. Leli bandla lithi lijonge ukubhalisa abavotayo abatsha abayizigidi eziyisithupha i-6 million, futhi eleZANU PF lona lithi likhangelele ukubhalisa izigidi ezinhlanu. Sixoxe lomnumzana Brendan Arnold Malaba olilunga lenye yenhlanganiso ezikhuthaza abasakhulayo ukuthi bayibhalisa e-Unism Trust. Yena othi nxa abantu bengasasukumelanga phezulu kuzabangela ukuthi kwehliswe izigaba edalele parliamente ama-constituencies phansi kokuwaqoqa kutsha kuhlelo lwe-delimitation.
Masixwayisa abantu njalo sikhuluma labo ukuthi sibatshele ukuthi njananje kulilungele labo lokuthi behambe beyorejista ukuvota. Abanye sibili bayazitshela ukuthi njananje mina ukuvota hhayi angisozi ngenxa yokuthi angikaboni any change. Ngavota ngo-2018 but kathisi nje so njani ngiyasafa. So babe sithi like ukuthi why should I, ngcono phela ngibe ngisendlini or ngibe ngithengisa amatamatisi ami khonapha so that ngehle isilami ngithole njani into enzelela ngiyidlile. njalo abanye babekhuluma the same thing besithi ah njani nanjo silesifiso sibili sokuthi sihambe siyoregister kuyabhalisa ukuyavota but manje inkinga ebakhona ukuthi sisiphila nge-hand to mouth ngike ngachiya phela amatamatisi ami eceleni khona bhonsithi ngiyaregister ngiyabhalisa ukuvota because intambama kuyawumele ngihle Steve ama-reasons abo yiwo lawo sibili mainly but abanye nje abanye ba-underage balesifiso sibili bakhona abantu abale-16-17 abaye bekhuluma besitanjani nanjo thina silesifiso nje but asikafiki isikhathi sakhona so yiyo indaba ekhona njalo okunye engingakutsho yikuthi abantu abalesifiso njalo abale-interest ezintweni zokubhalisa ukuvota ngabantu ababhalisa kudala ukuvota abatsha abakabekwazi bayazibuza ukuthi into le iyenziwa njani and njalo ukuthi sibathole konke kwesinye isikhathi kuyabanzima ngenxa yokuthi abantu basendaweni esijiyeneyo and ngaze sifuna ukuthinta bona laba basemaphandleni silesifiso lathi ukubathinta
kuyini ongakuxwayisa abantu
i-advice engayitho kuma-youth sicela nihambe liyobhalisa ukuthi lifuna ukuvota so that makubuya u-2023 lathi kube le representation
lowo ngumnumzana Brendan Arnold Malaba wenhlanganiso ye-Unism Trust ophatheke kuhlelo lokukhuthaza uzulu ukuthi abhalisele ukuvota ubexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 Live talk namhlanje kuhlelo siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kanye laseZimbabwe. Singakangeni kwisigaba esilandelayo uthi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usuqalile umhlangano omkhulu o-G7 Summit okulenkokheli yevela emazweni athuthukileyo. Kuzakhulunywa ngokunenge emhlanganweni lo okugoqela ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 lentuthuko emazweni la. Inkampani yezindaba i-AFP ibika ukuba abatshutshisi kwelemelika sebehlolisisa ukwenziwa luhlangothi lwezemthetho olwathatha kwinkampani ye-Apple imbiko ejulileyo emayelana labakubandla lamademokrats ngesikhathi kubusa umongameli Donald Trump. Lokhu kuvezwe liphephandaba le-New York Times elithi kwathathwa okule mibiko yomunye okhokhela idale lesenethe kubandla lamademokrats. Ibhanga elikhulu lomhlaba ile-World Bank lithi umnotho weZimbabwe lonyaka uzathuthuka ngesilinganiso esedlula okuthathu ekhulwini ngenxa yenhlelo zokulima lokungawi kwamandla emali yelizwe. Lokhu kuvezwe izolo kusethulwa ugwalo lwe-World Bank Zimbabwe Economic Update oluxwayisa eleZimbabwe ngendlela zokulungisa ingxaki kwezomnotho kanye lengozi yemvelo. Ibhanga leli lithi eleZimbabwe libhekane lezinye njalo ingxaki kwezempilakahle, ezomnotho, ezemfundo lezokuthola ukudla okweneleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Kungenzakala sibili ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi khathesi igwayi selikuyise imali enenga singakafiki even halfway through the selling season. Ungakhangela njalo uzabona ukuthi njengoba izulu line okumangalisayo saba lesivuno esihle kakhulu ngo-2021. So kungenzakala ukuthi i-economy izancedakala ngokuthengiswa komumbu lokuthengiswa kwegwayi.
Lokhu kungabe kusisho ukuthi uhulumende uqhuba kuhle yini inhlelo zakhe zomnotho njengoba iningi lisithi alibone ukuthi impilo isigoqokile yabangcono.
So impilo kayikaguquki. Ilo iqiniso sibili ukuthi impilo ayikadindi. Abantu kabakabona ukuthi inguquko izafela ngaphi. Owakhathesi ithemba elikhona yikuthi nxa uhulumende engaqhubeka ngendlela ahamba ngayo engxenye kuzaba le nguquko ezaba khona, kodwa owakhathesi abantu makhaza asikaboni ukuthi wonke okuthiwa ngaweWorld Bank labo babo umthuli Ncube abathi bona bakhangelela ukuthi iZimbabwe economy izathuthuka nge 7.8% bayakuthola ngaphi? Sibona intengo ikhwela ezitolweni, sibona ukuthi abantu ama-salaries asephansi, so awukatranslate, awukafinyeleli ebantwini okuthiwa ngabantu laba abenzi into indaba zabo ze-economy.
I-World Bank ikhuthaze njalo eleZimbabwe ukuthi lilungise ingxaki kwezomnotho ezigoqela kwezempilakahle, kwezemfundo, lezokuthola ukudla okweneleyo. Kwenzakala ukuthi ngapho umnotho uyakhula, ngapho uyanganxela.
So umnotho ungakhula sibili nxa sikhangela ama-figures, nxa sikhangela amanamba. Umnotho uyakhula, kodwa ukukhula komnotho okunje ngalokho thina siyabe sisithi ayisiyo i-development. Yikho sikhuluma nge-economic growth, kodwa asikhulumi nge-development. Akukabi le-development lapha elizweni. Ama-numbers ubaba umthuli ukhuluma nge-surplus ukuthi usebenzise imali enlutshwane ukwedlula ayithola ngenyanga, kodwa unezikweleti eziningi kakhulu, so kusitsho ukuthi i-surplus iyabe ingatsho lutho. So i-economic growth siyabe sikhangela ama-number kuphela ukuthi ama-numbers lawa ayengezelela yini kumbe uyini okwenzakalayo, kodwa nxa sesikhangela i-development uthi sibambanise ukukhula kwe-economy lempilakahle yabantu, lokho akukabi khona lapha eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Sixoxela eseHarare. Kwezemidlalo, amantombazana amabili aleminyaka elitshumi lanhlanu adlala umdlalo wethenisi akhangelelwe ukuba aza kuyamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-Billie Jean King Cup oqala ngomvulo kweleLithuania. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uthaliwana Shema uChilo Thanya Razwamidzi bakhangelelwe ukuphakama ngomgqibelo belubhekise kweleLithuania, lapha abazamela khona eleZimbabwe ndawonye lomdlali wakuleli odlala eselizweni laseSouth Africa uValeria Bunu. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ngesikhathi yephatheka kumncintiswano we-International Tennis Federation South Central owabadlali abaleminyaka engaphansi kwechumi lathobamunembili oqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo, uMidzi uthe ukhangelele ukwenza kuhle khona le kweleLithuania.
Ula kakhulu ngoba amathuba anje atholakala nzima, njalo ngikhangelele ukuthi ukuyaphatheka kwelemidlalo kuzasivulela iminyango eminingi, njalo nxa ngiqhubeka ngidlala ngendlela engidlala ngayo ngingazithola sengidlala kusinga laphezulu.
Umncintiswano we-Billie Jean King Cup ufana lowe-Davis Cup odlalwa ngabesilisa, njalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe lincintisa liku-Euro Africa Zone Group 3. Kusenjalo umdlali wesilisa obekhangelelwe ukwenza kuhle kwimidlalo ye-ITF South Central u-Ethan Svanda ugcine ebeka phansi izikhali engasezwa kuhle ngesikhathi edlala lo mdlali wase-South Africa uYarona Morule kusigaba se-quarter final.
Iqolo lami belibuhlungu, so bengayenzi ukuthi ngiqhubekele phambili ukuthi ndlale, benza zilimazamo waqalisa last week Monday ngize ngidlala i-tournament yami yakuqala. Last week yonke vele ngadlala i-tournament nge-injured, so namuhla bekumele nizame inhlanhla yami oda
sikhangele umdlalo wenguqu. Kulimpela viki kule midlalo yesibaya sika Group 1 kuphela kumncintiswano we-Chibuku Super Cup yona ezadlalwa ngokulandelayo. Kusasa iqembu le-Herentals lizadibana leLeada ngehola lethumi lanye ekuseni, kuthi emini ngehola lesithathu iqembu le-Dynamos lizanqikelana leleHarare City. Ngensonto iqembu leZ-PC Caribbean lizatshudulana leleCapes United ngehola lakuqala emini. Yonke le midlalo izadlalelwa enkundleni ye-National Sports Stadium esigodlweni iHarare. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo lwesiKristu uMeluleki Sibanda odume ngegama lokuthi Give More the Son of God ocula ekobulawayo. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7.
Hlelo siphakamisa abaculi bakithi abatshiyeneyo njalo becula ingoma ezitshiyeneyo. Namhla siphethe ezekholo silomeluleki Moyo. Yena ke udabuka ngaphi?
Isuka ematopo endaweni yaseSlobini. Ngafunda eSlobini eprimary ngaphuma ngo-2010. Ngase ngisiza endimeni zokucula ngomnyaka ka-2016. Ngazoyenza ingoma A1 isingi ngokusilela kwemali ngaze ngayathola imali ngomnyaka ka-2017. Yikho apho engaphelelisa kwe album lam lonke ngomnyaka ka-2017.
Lezomculo Give More the Son of God kodwa abalandeli bakhe bambiza amagama atshiyeneyo.
Abaningi bathanda ukumbiza ukuthi inceku kaJehova. Okwamanje ngilama albhamu amabili, eyokuqala ngeka-2017 ethi Siyabathandazela elengoma ezingu-9, kuzobuya i-second album ithi Baba Bakhulule
ngeka-2020. Ukona abamenza hoba nomdlandla ukucula uGive More.
Ngithanda ukulalela kakhulu umculo wensindisi yamaNazaretha kanye lemvuselelo yamakholo. So ngase ngihlangana ke lo Rev M Chuma okhokhela iqembu lemvuselelo yamakholo. Wase nginikeza ke amanye amazwi okunjengisa indlela. Ngase ngisuka kuye ngaya hlangana lo Evans Nyoni, wase ngifundisa ke la ukuthi emculweni yenza kanje, sase senza ingoma ethi Mose Mose. Ngakho ngacula nabo sisi ababili uSindisiwe Sibanda lo Immaculate Sibanda.
Ukimo utulesicelo kubalaleli siphosele phela isicelo sakho ncebuye inkosi
besicela abalesifiso sokusincedisa ngemali zokuthi record esiqhubekele phambili ngalomsebenzi wethu okucula. Bangaxhumana lami enambeni lezi 0716741631 ku-Instagram ibizo ngitholakala ngo Give More the Son of God, lapho uthola kwa amavidiyo ethu. Ku-Facebook ngitholakala ngo-Give More the Son of God. Ngiyabonga kakhulu, libe lokulalela okuhle emsakazweni we-Studio 7.
Kujisele ngeku yenkosi uMeluleki Sibanda owazwe ngegama lakhe lokucula Give More the Son of God. Libe lempela sonto ebusisekileyo. Igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Hlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abane izolo kwathi abangamachumi ayisithupha lane-64 bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Amagqwetha asephanyeke olunye njalo udaba lokuvimba ukuba umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba ahlale esikhundleni. Inhlanganiso ezizimeleyo sezizama ukukhanga abantu ukuba bebhalisele ukuvota kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.